vachitaura nestudio 7 nhasi vamogen komichi avo vari kutungamirira kuratidzira uku vanoti kudaidzwa kwavo nejoint operations command jok hazvisi zvinhu zvitsva sezvo pose pavanoda kuratidzira vachidaidzwa nebazi iri vakomichi vati vaudzwa nejok kuti havagoni kuendera mberi nekuratidzira musi wa7 sezvo vamugabe vachange vachisangana nevaimbova varwiri vehondo yorusununguko musi wakare
vejok ndomagara vanogara vachiita nguva nenguva patino apply for an activity ndotititi vanotoshedza for these meetings and kujok kune mukuru area like the CBD yaiyeni Harare ndianenge achiya mudispo wacho pozoita maorganizations ose ari emastate agents anenge ariko kuroti kuCID unenge variko polisi inenge iriko CIO inenge iriko vepeace vanenge variko veprisons vanenge variko vearmy vanenge variko vese ivo saka inenge itori full house yakazara saka vanogara vachizviita kana tangoita any application or any notification inactivities yedu machi yedu iri kuindirira mberi changochinja chete izuva isu tangachida kuita machi yedu musi wa7 asi ivo vapawo chichemo chekuti ai musi wa7 kune musangano wapresident mugabe namaoveterans saka the environment inenge isiri conducive kuti muitewo zvakare ni such a similar program because vanokubhiliva kuti vari kutiko patatiaply tiko chasangana navanhu vedu ichangovawo futi the same point ichasanganikwa namaoveterans ipapo
kunyange hazvo vakomichi nebato ravo vaendesa mapepa avagadzirisa zuva iri nhasi vati vane vimbo yekuti vachawana mvumo yekuratidzira sezvo bato rezanupf richiratidzira parinodira
toda kutiite zvinhu zviri pamutemo nekuti hatisi tega tatanga kuapply kumarshall tine history yajabulanisi vanda akamachisa vanhu vanomiriyoni muno mapurisa aitovapo achitotsigira tinoexpecta kuti musi wa14 mapurisa anga aripo achitotsigira achiprovida security hatidi kuimagina kuti vacharamba nekuti the right to demonstrate under section 59 of the constitution of Zimbabwe is a must saka hatisi kuda kuti tivape mukana wekuti vanogona kuramba hatisi kuda kudaro nekuti vanhu vezimbabwe vanotidza mutemo asi vakaramba vachiita sekuti vada kutyora mutemo vachifavha imwe pati kuti iite mademonstrations ayo chinozokonza kuti vamwe maparties asaita zviri out of law chi ndo vanenge vachitokonza kuti vanhu vazoita mademonstration asiri pamutemo
sachigaro wevechidiki mubato remdc vahappy mochidziva vati ratidziro iyi ndeyekuratidza kunyunyuta kwevana vezimbabwe nokushayikwa kwemabasa munyika pamwe nekurarama kuveruzhinji vachinhonga svosve nemuromo
zvoo redemonstration yatiri kuita musi wa14 ndere kunyunyuta pamusoro pemabatiro ari kuitwa mazimbabwens nenyaya yenzara yawanda munyika kutambudzika kune vanhu saka tiri kunyanya kutarisa zvinhu zvakafanana nekushayikwa kwemabasa nenyaya ye15 biliyoni yamuri kuziva mese kuti yakashayikwa zvisina ani nanaari kuziva corruption level iri munyika zvese izvozvo ndozvo zvimwe zvezvinhu zvatee tichiratidzira takananangana nazvo musi wa14 its much against poverty
vachidziva vatiwo pavo vatopedza nekuudza mapurisa nezveratidziro yavo nekudara vavazomiriri mvumo
zvekuaplya kumapurisa hakusi kuti tipihwe mvumo isusi kungovazivisa kuti ndozvatee tichiita musi iwoyo saka kutipa kana kusatipa mvumo vana vezimbabwe vachabuda vachiratidzira kunetseka kwavari kuita mukati menyika yavo
bato remdc rinoti kunyange zvazvo vamugabe pavaitsvaga rutsigiro muna 2013 vakavimbisa kuti kwaizoumbwa mabasa anosvika mamiriyoni maviri zviri kuitika ndezvekuti panozosvika sarudzo dzinouya vanhu vane uwandu humwewo vari pamabasa vachange vamiswa mabasa bato remdc ratiwo richaratidzira zvine runyararo uye hapana vatsigiri vavo vachazoita mhirizhonga musi uyu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.